wafamba chaizo kudarika patakatangira tikaona nhasi vanhu vanokwana kuita 85% vemamembers vedu varega kuenda kumabasa vachiratidza kunyunyuta nekusabhadha kwamari kwavari kuitwa vachitambiriswa mari isingakwani. Tikutarisira kuti mangwana patinotanga zuva vanhu vazhinji vacharegera kuenda kubasa. Tinofara zvakanyanya nevamwe vasiri vemamembers vedu vanga vajoina dambu mberi kwatiri kusvika uku tirikuona tichizotsana pakaomara.
Zvii zvamuri kunyunyuta nazvo zvaita kuti muronge kuramwa mabasa kwemazuva maviri?
Mari yatiri kutambira haina chaichatenga. Mishonga yekuzvipatara yakutengeswa nemaUnited States dollars. Mafees evana kune zvimwe zvikoro aakuidzwa. Hapana chati takwanisa kuwana. Mari yedu yairondwa neover 300% kuti mhuri chaidzo dzidye hatitakwanise kudya. Saka isusu chikumbiro chedu chikuru chatiri kunetsana nehurumende yoramba yakaisa zvitanda munzeve ndechekuti ngavatipewo mari inoenderana nemitengo yavo azvizve zvinhu. Kuvarerusira kwataita kuti vasanetsekane nekukalkulata ndokungovati ngavatipari maUnited States dollars. Sekuwirirana kwatakaita muna 2012 pakanegoshetwa masalari edu. Masalari edu haana kumbonegoshetwa ari emabond notes, haana kumbonegoshetwa ari emaratidhesi, akanegoshetwa ari emaUnited States dollars.
Saka hurumende iri kutambira sei danho renyu ramatora rekuramwa basa iri? Tichiona kuti pamakazviita svondo rapera maimbochema kuti dzimwe nhengo dzenyu dziri kushungurudzwa.
Izvezvi tinoona kuti pane kuvhundutsirana kwaitwa kune nzvimbo dzakawanda vanhu vanga vachishishidzirwa kunzi vachadzinga mabasa. Asi tiri kuramba tichivasimbisa kuti hakuna munhu achazodzinga mabasa nekuti zvatiri kuita zviri pamutemo. Takazivisa hurumende nguva iripo. Sotaziwawo kushungurudzwa kuri kuitwa vamwe kusanganisira vaitwa pamupapa kune asi vapaza pamwe imbavha pamwe hadhisi. Asi vatora zvimwe zvinhu zvinoenderana nezvinhu zveunion. Vakatorawo zvinhu zvaziri mumotokari zvakawanda zvekuti maonero atangoita tangofunga kuti kana dzisiri mbavha vanogona kunge vari vanhu vanotoriwo vestate vanongoda kuti tidzokere kumashure pabasa ratiri kuita. Asi tiramba tichienderera mberi.